Irikuchinja asi kushanduka kwayo hakusi kushanduka kwakanaka, iri kutoshanduka ichiwedzera kushata. Zvinhu zviviri zvikuru zvazvandiri kuona: kuwanda kuri kuita vana vechidiki vari kushandisa zvombo vachipfura vanhu, vachiuraya vanhu, vachiurayana uye vachiurayawo vamwe vanhu vanenge vasinei nezvavari kushungurudzana. Ndo chinhu chekutanga. Chechipiri, kushanduka kwetaipi yezvombo yavari kushandisa, ivo vana ivava vechidiki nemagororo ari kushandisa zvombo. Tiri kuona zvombo dziri kuwedzera simba, dziri kuwedzera mabara adzinokwanisa kupfuura. Saka zvinhu izvo zvinotinetsa tichiona mashanduko ari kuita zvinhu.
Sei nyaya iyi ichiramba ichinetsa vanhu ndiyo?
Nyaya iyi kunetsa kwayo ndechekuti hapana kuwirirana pakati pemacitizens nemapolitician nemabato avo kuti toigadzirisa sei nyaya iyi. Kune vaya vanoti bumburo remutemo rinopingisa kutakura zvombo as a constitutional right. Vamwe voti aiwa kwete, zvekutakura zvombo tofanira kuzviregulata and kuzvisa pamutemo. Tofanisa kuomesera kuti munhu akwanise kutakura zvombo, nekuti vanhu vari kuurawa, especially nyaya dzekuurayiwa kuri kuita vana vechikoro muzvikoro nezvombo. Saka hapana kuwirirana kuti nyaya yogadziriswa sei and kwaitwa mitemo yakadini. Vaya vanotsigira vachifara kuti titakure zvombo vanenge vane mari akawanda kudivi kwavo, nemava vanoti malobby vanogadzira zvombo ndo vamwe vakavatsigira. Saka panenge kakusaonana kumadivi maviri aya.
Sei zvichinetsa kudzika mitemo inogona kudzikisa kushandiswa kwepfuti pavanhu vasina mhosva?
Well, ndingati chikuru chinonetsa zvandataura izvozvo kuti hatisi kunzwisisana nekuhwanana kuti toita mitemo yacho inoti kudini mitemo yacho. Ipapa hatisi kubvumirana. And then mona muno muAmerica nyaya yekuti tine federal system and then mastate imwe neimwe inenge ichiita zvayo. Saka pane kasiyana kakakura serei. Kune vaya vanoda zvezvombo vanoti zvofanira kutendekwa, neamwe mastates anoisa mitemo yakasimba kukuomesera kuti utakure zvombo nekukudhurisira. Saka pane division iyoyo yakakurisa yekuti tikwanise kuigadzirisa nyaya yacho kwanhasi. Zvinongoramba zvichiitika kuti vanhu vanopfuurwa kuzvikoro and so on, voti tofanira kuigadzirisa nyaya yacho. Ivo mapolitician navo vanozvionawo, asi hapasati pakwanisa kuti pawanike compromise inoshanda nebalance inogutisa munhu wese kuti tigadzirise nyaya yezvombo.